Mutunga miru we atuz wa obet masaraure ne dzimwe nengo sere dzisangano ravo vambo chengete zikuwa kwe chinguvana ni mapurisa nasi mushure mekusungwa kwa vaitu kwa vashida kutanga kuratidzira pa Africa Unity Square wa masaraure vauza Studio 7 wari pakamba ya Harare Central kutukunyange urumende ikavasunga havasu kuzozo kera shure panyaya kurwira kutiva dzidzisi wa badarwe ne marie kunze pa mwene kupiwa zvimwe zvikwani siro zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo.
Hapana mhosva yatatitapiwa asi tinofara kuti vamwe vatungamiriri vedu vaenda kumanegotiations varimo vachitaura nehurumende kuti mari yatinoda maunited states dollars. Kusungwa kwedu kana kusasungwa kwedu hakusi kuzotidzosa kumashure pahondo yatinayo yekurwira kuti mushandi wega wega atambirewo mari inotenga vakwanise kutengera vana vavo zvinokwana vaiverese kubhadhara kuzvipatara nekuzvikoro.
Pavare gedzwa nemapurisa pasina mhosva yavapomerwa zvichitevera kupindira kwaita magweta avo vamasaraure nevamwe vavo vabva vaenda kunoratidzira pamahofisi egurukota rezvemari muzvinafundo mutulincuve vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro vachiti havasi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro mangwana. Zvichakadai mutauriri wesangano recrisis in Zimbabwe coalition vatavani mwoyo vati sangano ravo harisi kufara nechisimba chiri kushandiswa nehurumende pavashandi vayo vari kuda kuwedzerwa mari dzemihoro.
Mumitemo yedu vashandi vanopiwa mvumo dzekugara pamwe chete nekuherengedza pfungwa vachiratidzira. Saka zvinhu zvinopa mutemo kasi tinoshamiswa zvikurusa navamunangagwa vari kuti hurumende yavo inovhura masuo ekuita business kasi haivhuri masuo ekuremekedza zvatinoti izvo zviga kana kuti marights evana veZimbabwe.
Zvichakadai masangano ese anomirira vashandi vehurumende aita musangano negurukota rezvevashandi vaJulai moyo achida kuti vashandi vehurumende vawedzerwe mari asi hapana chinobatika chabuda mumusangano uyu. Mutevedzeri wemunyori mukuru muApex Council vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 mushure memusangano wavo kuti hurumende yati haikwanise kubhadhara vashandi vayo nemari yekunze.
Hurumende iyo yanyatsa kutsidza muchokwadi chayo chizhinji yabheja kuti haikwanisi kutibhadhara mari yekunze semuhoro wedu ichitarisa iyo kuti iri kuti iyo mawanire einoita mari inopinda munyika inoti inokolektwa iyo ichiunganidzwa nezimura inouya ingori maRTGS ese iyoreva izvo kuti izochinja mari iyo itibhadhare iri mari yekunze kwenyika zvine iremera asi isu hatisi kureva kuti tiri kuzvitenga zvavataura izvozvo. Chishuviro chedu nepozisheni yedu zvicharamba zvingori izvozvo donzvedu kuti mari yedu kuti titenge kuti nhasi yowe uyai tiite mumwe musangano kuno yowe mari haichatengi garai matitendera kuti titambire nemari yekunze donzvo redu richaramba riri rimwe chete.
Vamushangu vati sevashandi vehurumende havasi kuzoramwa mabasa pari zvino kunyange hazvo vati vashandi vazhinji vanogona kutadza kuenda kumabasa sezvo vaine mari isingavakwanire kuti vakwire mabhazi kuenda kumabasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo. Vamushangu vati vave kutarisira kuti nhuna dzavo dzichagadziriswa mumusangano weNational Joint Negotiating Council wakatarisirwa kuitwa munguva pfupi iri kutevera.
Hatingati hatina kuwirira nokuti musangano uyu wanga usiri wokubuda netsidziro kana kuti nedecision wanga uri wokugadzirira kuti tichienda zvino kuNJNC uko kwataa kuchinotarisira kuchinochisangana nevamiriri vehurumende nevamiriri vovashandi takuchikurukura nyaya iyi zvisere ikoko ndokwakunobva mhinduro zvino nokuti minisa vangotiruma nzeve mukutaura kwavo semunhu mukuru anenge achingorova mbwaka vega mupini asi zvinotaridza kuti hurumende ine zvainazvo zvinoda kutipa asi havana kuda kubuda pachena kuti zvinotigutsa here kana kuti kwete. Saka kuti zvinotigutsa here taakunozvinzwira zvino kuNJNC meeting yetiri kutarisira uye tine chivimbo kuti ichatoitwa munguva pfupi pfupi nokuti patanga takubva ikoko taona vachimanya-manya vachitaridza kuti vaakutorongwa zvekuda kuti tisangane zvichida iro ramangwana chairo chairo tiri kunotsangana.
Hatina kukwanisa kutaura navamo yo mushure memusangano wavaita nevemasangano anomirira vashandi vehurumende kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Vashandi vehurumende vanoti vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa pamwe nekugadzirisirwa zvikwanisiro zvose zvinoita kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.